This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu kukadzi 27, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichite zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vochema-chema nekuendeswa kwavari kuitwa kumatare nemhosva dzisina umboho.
Zimrights inorambidzwa kuita musangano wayo nemapurisa kuchitungwiza.
Vakawanda voisa nzeve dzavo kuVictoria Falls uko kune mabiko ekupemberera kusvitsa kwava Mugabe makore makumi mapfumbamwe nerimwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari kushora vatungamiri vebato reZANU-PF vachivapomera mhosva yekushandisa mapurisa nevachuchisi kuvashungurudza mubasa ravo reugweta uye munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvinotevera kuchenurwa nezuro kwakaitwa vaMonzora nedare repamusoro munyaya yainge yakwidzwa kudare iri negweta guru renyika vaJohannes Tomana avairamba kutambira mutongo wainge vapiwa nedare ramagistrate.
VaMonzora vainge vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa zvisiri pamutemo mari yavainge vachengeteswa segweta kana kuti trust funds. Mutongi wedare repamusoro vaGarainesu Mawadze vakati hapana umbowo wakati tsvikiti wakapiwa navatomana. VaMonzora vanoti vaenda kumatare kanokwana makumi matatu asi vachichenurwa munyaya dzose kunze kwembiri dzichiri mumatare. Mhosva idzi dzinosanganisira dzekunzi vainge vaba mari kuita mhirizhonga uye kunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Ndinonzwa kufara zvikuru kuti dare repamusoro randionawo ndisina mhosva. Vanga vachitaurisa vachiti ndine mhosva dzakati nedzakati nedzakati, asi chokwadi chabuda pachena. Saka ndoda kutenda Mwari, ndoda kutenda vatsigiri veMDC vazhinji varamba vakamira neni panguva yangu yandaa ndichitambudzwa. Asi izvi ndanga ndichingotambudzwa nokuti ndiri munhu weMDC. Zvanga zvisi zvekuti pane nyaya iripo kwere. Vese anga achinyatsoziva nyaya idzi anga achiziva kuti inyaya dzama kupikwa dzinenge dzichiitwa neZANU-PF nevanhu veState National.
Makashamiswa here kuti muchuchisi mukuru wenyika akapikisa mutongo wanga wapiwa nedare remagistrate uchiti manga musina mhosva?
Apa papasi kutongwa kunzi kutongwa nyaya kudare kwete. Panga pakutongwa munhu nokuti munhu weMDC. Saka hazvina kunyanya kundishamisa hazvo, asi chakanyanya kundishamisa ndechekuti neumbowo hwakanga huripo nekufa kwavakaita nyaya yacho kuti munhu gweta guru renyika ino ringada kuramba richipikisa mutongo uyu zvakada kundishamisei, asi kuti zvaitwa naTomana hazvina kutishamisa zvazvo.
Mune nyaya ngani vaMonzora dzamanga muchipomerwa uye kwasarangani?
Ndapomerwa nyaya dzinoita 34 makumi matatu nezina nyaya dzandapomerwa nehurumende iyi. Pane nyaya 34 idzodzo ndabuda dzese discharge dzese dziri 34. Ndafarirwa nenyaya mbiri dzavari kuramba vachingoendesa kumatare. Ndinowinda kuti nekuda kwaMwari nekuda zvakare kwevana veMDC vanogara vachindinamatirawo zuva nezuva, ndinoona kunge ndinobudawo zvakanaka panyaya idzi. Asi hazvirevi kuti ndikabuda idzodzo zvapera, ndinotsvagirwa zvedzimwe uyezve ndazvijaira.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America.
Mapurisa arambidza nhasi sangano reZimu Rights kuita musangano waro wekuzeya bumbiro idzva. Musangano uyu wanga uchifanirwa kuitwa kuchitungwiza. Mubulawayo, mapurisa anonziwo apomera mhosva nhengo mbiri dzeMDC Renewal Team, idzo dzanga dzichipa vanhu zvinyorwa zvine chekuita nemusangano wavo neMDC inotungamirwa naWolfman Ncube. Vaviri ava vareji moyo namzvare Rita Ndlovu vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare svondo rinouya. Mukuru weZimu Rights vaOK Machisa vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti vachaendesa kurambidzwa kwavo kuita musangano kudare repamusoro-soro.
Zvanga zvifano zviri kufanira kuitika ndezvekuti tine maprograms atiri kuita seZimbabwe Human Rights Association, Zim Rights, constitutional awareness, kana kuti yatingati kuparidzirwa kwebumbiro remutemo idzva kuvanhu kuti vazive. Saka tanga tine mutambo watingati isusu pachirungu road show, unoita kuti vanhu vakawanda vari munharaunda vauye kuzoteerera mimhanzi asi vachinzwa nezvemashoko ebumbiro remutemo. Saka zvaitika tiri kuchitungwidza ndezvekuti mapepa ese kuti tiite zviri pamutemo zvinosanganisira kuwana police clearance tanga tinayo, asi kwasvika vanhu vekwaDA kukasvikawo nevanhu vekupresident's office vachitaura kuti zvamuri kuita izvi zviri kunze kwemutemo, munokwanisa chete kuenderera mberi kana makliwa naDA. Zvinove zvatikatyamadza kuti isu sekuziva kwedu tichitevedzera bumbiro remutemo hakuna panotaurwa kunzi kana mapiwa chinhu chinoparakanzi police clearance. Saka tapedzisira tazoenda tamisa mutambo iwoyo taenda kwaDA. Asi zvikuru chandingada kuudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti tatangisa rumwe rwendo rwekuti tiende futi kuconstitutional court kuti tinopinda mumatare kuti izvi zviri kuitwa izvi zvekuti tinofanira kuzoenda kwaDA, tinofanira kuzodini, zviri kunze kwemutemo.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vachitaura vari parunare vari muHarare naChris Gande weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Zimbabwe inoti yave kutanga kutengesa nzou kune dzimwe nyika senzira yekupedza dambudziko munyika renzou dzainoti dzakawandisa. Nzou idzi dzinonziwo dziri kuuraya vanhu, zvirimwa nekukuvadza nzvimbo dzadzinogara nekuti dzawandisa. Asi masangano anoona nezvemhuka anoti haasi kufara kuti mhuka idzi dziri kutengeswa kunyika dzakaita seChina, idzo vanoti hadzina nzvimbo dzakanaka dzekuchengetera nzou idzi. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaJoffrey Matipano, Acting Director weNational Parks and Wildlife, kuti tinzwe zvizere.
Pakuverengwa kwakaitwa guru rapfuura izvi, kwakaverengwa nzou dzikasvika kuma80,000. Dzinova nzou dzakawandisa isu tasanyika yose, dzakawandisa pakuchengeta kwekuti nharaunda inge yakanaka, nzvimbo inogara mhuka inge yakanaka. Saka isu tiri kutarisa kuti kana mhuka dzinogona kusvika kuma40,000 dzinge dzichidziswa. Saka pakudzidzisa apa ndopatinenge tichishandisa nzira dzingabvumiki kune maanimal rights vamunotaura kuti isu tikatora mhuka tikaisa mumatanga tikaitengesa ikaendeswa kwainoenda kunzvimbo yatinenge isusu tabvuma kuti nzvimbo yatiri kuendesa iyi mhuka iyi inonorarama. Ndozvatinotanga taita izvo, hatingotora mhuka tongoti mhuka ingaiendi. Tinotanga tatarisa vanhu vacho, nyika yacho iri kuda kutora mhuka idzi kana kutenga mhuka idzi kuna tinokwanisa here, inoruzivo here.
Inyika dzipi dzemuri kuendesera mhuka idzi, dziri kunyanyotora mhuka idzi, inyika dzipi? Uye munokwanisa here kutitaura kuti imwe chete mhuka inenge ichiwana mari?
Tine maapplication akawanda zvaizvo atinawo, atiri kutarisa panyika dziri kuda kuti dzitenge. Pari zvino mhuka idzi hadzisati dzaenda, saka hapana nyika yatinoti iyezvizvi dzakaenda kunyika yakadai. Nyika yose izvozvi zvatiri kuita zvinezvi ndozvekunoidzi kuskrina kuye kutarisa kuti zvinokodzera here pamutemo yenyika, zvinokodzera here pamutemo yepasi pose kuti mhuka idzi dziende uko. Saka pari zvino ezvino pfungwa yekutengesa tinayo, ende tiri kuda kutoiita kuti titengese mhuka idzi maelephants. Kuti kutengesa kwatiri kuita zivai kuti hatiri kutengesera zvemari kapa chita zvekutaura, tiri kutaura zvekutengesa zvekonzavesheni
kuti nharaunda isashata. Saka mhuka kana takutengesa mari dzatasigarisa hakuna mhuka inenge iri pasi kuma 25,000 to $30,000 pamhuka imwe chete.
Avo vanga vari vaGeoffrey Madipano variwa mukuru weNational Parks and Wildlife vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Kanzuru yeguta reGweru yamanikidzwa nehurumende kudzikisa mitero yainge yakwidza sezvo bhajeti rayo risati ratambirwa nebazi rezvematunhu. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Kanzuru yeguta reGweru iyo yaive yakwidza mitero kubvira pakupera kwemwedzi wandira yakarambidzwa kuita izvi nebazi rezvematunhu sezvo bazi iri risati rapasisa urongwa hwekanzuru iyi hwekushandisa mari gore rino ra2015. Murongwa hwayo hwekushandisa mari hwegore rino, kanzuru yaida kukwidza mitero yakasiyana-siyana nezvikamu 35 kubva muzana. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemari mukanzuro yeGweru vaAlbert Chirau vanoti vebazi rezvematunhu vakati kanzuro inofanirwa kugadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yekuti vakuru vakuru vekanzuro vapiwe mari yemihoro inoenderana neyakatarwa nehurumende uye kuti mari inoshandiswa kubhadhara vashandi vekanzuro isapfuure zvikamu 30 kubva muzana zvemari inowanikwa nekanzuro kubva kumitero.
Ichokwadi kuti kanzuro yanga yatotanga kuchaja maretsi manyuwani kuagari wemusha. Ndinoziva kuti haisiri GweRu chete yanga ichiita zvinhu izvi, makanzuro mazhinji. Asi vachombo vati chimbomirai kuisa maretsi manyowani iwaya kusvika mabhajeti enyu aapuruviwa naminista.
Vachirawo vanoti kanzuro iri kugadzirisa zvakanzi zvigadziriso izvi nevebazi rezvematunhu uye vanotarisira kuti bhajeti rekanzuro richapasiswa munguva pfupi inotevera. Pakupera kwemwedzi wandira nepakutanga kwakukadzi, vamwe vagari vemugweru vakaratidzira vachitsutsumwa pamusoro peurongwa hwekanzuro hwekuda kukwidza mitero uyewo nyaya yekuti kanzuro iri kuendesa kumagweta vagari vari kukundikana kubhadhara zvikwereti zvemitero zvavainazvo kukanzuro. Vachirawo vanoti pave neurongwa hutsva hwekuti kanzuro haichaendesi vagari vane zvikwereti kumagweta pasina kutaurirana. Vanoti kanzuro yakatora danho rekuti kwemwedzi mitanhatu inotevera magweta ekanzuro haafanirwe kubata kana kutengesa midziyo yevagari vari kubhadhara zvikwereti zvavo kumagweta aya uye kuti munguva imwe cheteyo avo vanobhadhara mitero yavo nenguva vasina zvikwereti vachabvisirwa zvikamu 30 kubva muzana zvemari yavanobhadhara.
Mahandover emalawyers hachisi chinhu chitsva, zvinhu zvagara zvichiitika. Asi tiri kuti isusu dai vakashandisawo nzira yokuti anenge ane 30 days inonzi current, anewo 60 days akapuwawo kana first warning, anewo 90 days opuwawo second and final warning, and then 120 days and above oitwa handover. Ndo chimwe chinhu chatakati zviitiwe izvozvo. Totizve kune avo vane zvikwereti zvinopfuura 120 days and above vanoramba vari kumalawyer, asi pamusoro pekunobhadharira kumalawyer ikoko tavapa 6 months dzekuti vanoita izvozvo. Mushure me 6 months imomo tikurevazve kuti vanogona kunoti vachibhadhara vachipiwa futi 20% discount pamari yavanoowa kukanzuro. Toti kune avo vane mari dziri below 90 days ngavadzinde kukanzuro vanoita payment plan, urongwa hwekuti vanobhadhara sei.
VaCornelius Elipiwe ndiwo sachigaro weGweru Residents and Ratepayers Association rinove sangano rine dzimwe nhengo dzakaratidzira nguva pfupi yapfuura. VaSelipiwe vanoti vanotambira nemufaro mukuru danho rekudzorera mitero payaive isati yakwidzwa pakupera kwandira. Vanoti tarisiro yavo ndeyekuti bazi rezvematunhu richapa pfungwa yekuti kanzuro yeGweru isakwidza mitero zvachose sezvo veruzhinji vakatarisana nematambudziko.
Tinongotenda because isu tagara kuwedzerwa kwakuchitiremera, saka tinotenda and we hope kuti pavachazoramba vachiita vachatoriramba zvamuchose even kutodzikisa mari dzagara aripo because ari kutoremera vanhu.
Asi dzimwe nyanzvo munyaya dzeupfumi dzinoti kanzuro nevagari vanofanirwa kugara pasi votaurirana kuitira kuti vagari vazivewo kuti zvavanoda kuitirwa nekanzuro zvinoda mari inobva muvagari. Nyanzvo idzi dzinotiwo kanzuro inofanirwawo kuisa zvido zvevagari pamberi uye kutambirisa vashandi vayo mari dzinoenderana nemari inowanikwa nekanzuro kubva kumitero. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Mm-hmm. Mabiko makuru ekupemberera kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ari kutarisirwa kuitwa mangwana muguta reVictoria Falls mudunhu reMatabeleland North. VaMugabe vakasvitsa havo makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa svondo rapera musi wa21 kukadzi, asi mabiko avo ari kuendeswa mberi nesvondo sezvavanosimboita makore akawanda. Mabiko aya ari kurongwa nevechidiki veZANUPF uye anonziwo anotarisirwa kushandisa mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora. Panonziwo pachaurayiwa nzou mbiri, nyati mbiri, ngwarati mbiri pamwe nemhara shanu dzichadyiwa nevanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanotarisirwa kunge vari pamabiko aya.
Mabiko aya ari kutanga manheru ano nemitambo yakasiyana-siyana ichaitwa nevaimbi pamwe navananyanduri vakasiyana-siyana. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kushayiwa hanya kuri kuitwa nebato reZANUPF kupedza mari yakawanda kudaro pamunhu umwe chete, ruzhinji rwenyika ruchinonga nhoko dzezvironda, idambudziko guru sezvo pasiri kuratidzwa zvinotarisirwa kunge hurumende ichiita. Vamwewo ndo vanoti kukwegura kwaita vaMugabe kwave kuita kuti mudzimai wavo amai Grace Mugabe vapinde panyanga nerweseri, asi vaMugabe vakaramba mashoko aya nezuro vachitaura nenhepfenyuro yeZBC vachiti ndo vachiri panyanga kwese kubato ravo reZANUPF nemuhurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mangongera. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezveurongwa hwemabiko uhu.
Izvi hazvina nyotishamisa nekuti kana takatarisa makore iwaya kubva pazvatanga, agara anopembererwa zvine mutsindo. Saka hazvinyanyotishamisa nekuti makore ararama vaMugabe makore akawanda, ende vanhu vari muZANUPF vanenge vachida kuti zvibva zvanyatsopembererwa zvine mutsindo kuti munhu wese abva anyatsozvinzwa kuti ndo zviri kuitika. Asi zvinongoshamisa kuti chiri nyika iri kutambudzika chaizvo, vamwe vana vari kutotadza kuenda kuzvikoro, vanhu havana mabasa nezvimwe zvakadaro. Avaonekwa vakunzi vanonosenzesa mari inosvika miriyoni kunge vachicelebrata birthday irori. Saka zvinongotiratidza kuti sometimes mapriority acho kana kuti zvinhu zvatinokoshesa sehurumende hazvisirizvo zvinhu zvatofanira kunge tichikoshesa.
Asi vaMagongera, tichitarisawo makore asvitswa navaMugabe aya, makore here ekuti munhu anenge achiri kutarisirwa kuti njere dziri kushanda zvinotarisirwa kuti dzinge dzichiita pamutungamiri wenyika?
Kuona kwandiri kuita ndekwekuti vaMugabe masenzero avari kuita kana tikavatarisawo tichivaenzanisa nevamwe vane makore akaenzana nevavo, tingati munhu aratidza kuti akati simbei. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti munhu haisi simbi. Munhu anosvika pakuneta, ende makore avanawo aya hongu vanodarika vamwe vanenge vaine ma91, asi havasiri munhu wekuti tingataridzira kuti vanenge vachikwanisa kuita mabasa angava ekufunga kana emaoko kana ekufamba kana ekudii. Zvaida kuti pazera iri vaMugabe vochizorora.
Ko, panyaya yekudyidzana kweZimbabwe nenyika dzekumawirira, mungaona here ivo vekumawirira vachiramba vaine chiwimbo navaMugabe nekukwegura kwavaita ikoko?
Ndofunga kuti even ivo vekunana Europe vaakuti ngatigarei pasi titaure. Ndinoona unge vaakutotarisa kumberi kusina vaMugabe kuti ndo masenzero atichazoita neZimbabwe. Kana iri nyaya yavaMugabe, vakatogeza maoko kare kare vakati ava takatotadza kuwirirana. Saka kana vari kutaura nyaya yekuita re-engagement kana kuti kutanga kutyidzana patsva neZimbabwe, zvinotoreva kuti vaakutarisa kumberi kuti vaMugabe kana vachinge vasisipo chazotenza neZimbabwe masenzero akaita sei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mangongera vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vachitaurawo nezveminda, vaMugabe vakati mapurazi makuru akapiwa vamwe vanhu haasi kushandiswa zvakanaka. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kazhinji taakunzwa vanhu vezano vachitaura vachiti zvinhu zveminda hasina kuitwa zvakanaka. Nyangwe vamutasa vakataura vakatiwo nzira dzakaitwa dzacho hadzina dzasingafambirani nezvemutemo wedhemokrasi. Saka izvi zvakutongoratidza kuti pavakatanga hondo yeminda iyi yanga iri hondo yekuita kuti vaMugabe vawane mavhoti. Iko zvino vakuzoona kuti mavhoti takawana hedu asi shara iripo vana varavari vane usimbi vanokapawa mapuraza vasi kuvashandisa saka zvakanaka kuti kana munhu uri womurume wobvuma kuti wakanganisa wogadzirisawo zvinhu.
Muri kuona hurumende ichitora matanho here vangwenya ekugadzirisa nyaya iri kutaurwa navamugave iyi?
Chiripo ndechekuti bumbiro remutemo ndo rakakanganisika, ndo rinoti iro hurumende yavamugabe ndiyo inotora minda yese ichiita yavo. Saka kana vasina kugadzirisa mutemo wacho zvinoreva kuti nyange vakatorerwa mapurazi vacho varungu vaya vaya vachiri kushushikana. Saka zvakanaka kuti mogara pasi nevarume mogadzisa nyaya dzenyu kuti vasingadi kudzorera mapurazi avo aiwo avanenge aripo makuru acho ari kutaurwa namugabe iwavavo onyatsoguruwa zvazviri pamutemo vachiita masurveying vanhu vachipiwa zvitupa matitle deeds vanhu vodzokera kunzira yavanga vachiita vachirima. Izvi zvingaratidza kuti isusu tadzokera kunyika yevanhu vakashangamuka.
Mashoko avamugabe aya mungati anorevei neurongwa hwekugova ivhu uhu?
Zvotoreva kuti vanhu vakunzwisisa zvatakagara tichingotaura kubva 2000 kuti minda kungotorwa muchingokandirwa munhu wese wese achikandirwa neasingadi kurima hazviunze upfumi kune vanhu. Zvautora kuti vanhu ngavachitanga kubvunza hurumende yacho kuti chigarai pasi kamugadzirise, imimi mabvuma kakuti mapolisi enyu haana kumira zvakanaka. Vanhu vava neruzivo kana mangwana vakuvhota vachinyeberwa kuti tichakupai minda hazvirevi chiro. Saka vanhu ngavachizivawo kuti aiwa hurumende iyi zvayakaita zvatadza yavanguve kuti vanhu vagare pasi vachigadzirisana. Munhu wese ari mugari weZimbabwe, muchena kana muindia kana mugreek kana mutema, munhu weZimbabwe ngadzigadziriswe vanhu upenyu huenderere mberi.
Avo vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekupemberera kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munokwanisawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Kubva muna 2009 apo chikwata cheBoko Haram chakatanga urongwa hwacho hwekubvisa nechisimba hurumende yemuNigeria, chikwata ichi chakonzera kufa kwevanhu vakawanda zvikuru kumaodzanyemba kwenyika iyi. Chikwata ichi chiri kurwisa varume, vakadzi nevana vadiki mudzimba dzavo, nzvimbo dzekunamatira, mabhizimusi, kuparadza upenyu hwezviuru nezviuru zvevanhu vasina mhosva uye kumanikidza mazana nemazana akawanda kusiya misha yavo.
Nekupindana kwenguva, Boko Haram yakatanga kurwisa nyika dzakakomberedza Nigeria dzinoti Benin, Chad, Cameroon neNiger, vanhu vakawanda vachifa mushure mekurwiswa nechikwata ichi. Nekuona kuparadzwa kuri kuitwa upenyu hwevanhu mudunhu iri, America iri kubatsira mukumisa mabasa akaipa echikwata ichi. Panguva iyo nyika dzemudunhu idzi dziri kuwedzera mauto ekurwisa chikwata ichi dzichitungamirwa neAfrican Union pamwe neLake Chad Basin Commission. America iri kuwedzerawo rubatsiro rwayo mukurwisa Boko Haram.
America inoti icharamba ichibatsira mukurwiswa kweBoko Haram ndo kana nyika dzemudunhu iri dzichizvifarira. America inoti yakazvipira mukubatsira mauto kuzvidzivirira. Inotiwo Boko Haram haifanirwi kusiyiwa ichiuraya vanhu vasina mhosva chero kupi zvako. America inotiwo umhondi uhu hunofanirwa kupedzwa zvachose. Nyika iyi inoti icharamba yakamira nedzihurumende dzeChad, Benin, Cameroon, Niger neNigeria munguva yenyika idzi dziri parumananzombe. Aya mashoko anoburitsa mafungiro yeAmerica pane zviri kuitwa nechikwata cheBoko Haram.
Munhau dzemitambo kune machikichori munyaya dzemitambo. Svondo rimwe chete makundano eCastle Premier Soccer League ave kutanga. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kune mitambo mikuru mitatu mukupera kwesvondo, miviri yenhabvu mumwe chete uri wecricket. Mutambo mukuru wakatarisana nevakawanda ndewe CAF Confederations Cup uyo uri kutambirwa kumandava stadium uko chikwata cheFC Platinum chiri kusangana neSofapaka yekuKenya. Veruzhinji vemuguta iri vari kufara zvikuru sezvo mitambo yakadai ichiwanzotambirwa mumaguta makuru akaita seHarare neBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vatichaona Masango vanoti veruzhinji vari kufara muzvishavane nekuti vachawana mukana wekuona chikwata chekunze kwenyika chichitamba munzvimbo yavanogara.
Ndiri kufara zvikuru nekuti nzvimbo yedu yezvishavane ino iri kutambirwawo makapu ekunze yakasiyana siyana. Tiri kufara tichange takahwinavo sezvo takanoirova kwayo kumusha kwayo kuKenya.
Mumwe mutsigiri weDynamos vaJonathan Firenyika vanoti ivo FC Platinum iri kukunda sezvo ichange iri pamba payo.
Sofapaka togara tazao tayo yakaluza. Wanditarisa ground remanda rakanaka chaizvo muZimbabwe. Plus FC Platinum ine maplayers madiki achiri kumhanya chaizvo. Saka handiona FC Platinum yakahwina.
Platinum iri pamberi mushure mekukunda kwayakaita 2-1 apo vakarova Sofapaka iri pamba payo kuKenya. Vakawanda vanoti zvichaita nyore zvekare kuti FC Platinum ikunde sezvo chaunga chayo chichange chitsigira chikwata ichi zvine mutsindo mukuru. Zvakamira zvakadai chikwata cheHighlanders icho chambenge chichitsika tsika pamutambo uyu chazowirana kuti chiri kusangana neCapes United mumutambo weBob 91 Super Cup. Mutambo uyu ndewekupemberera musi wakaberekwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vatapire nyika avo vanotsigira Dynamos vanoti Highlanders iri kurohwa. Chikwata chakunda pamutambo uyu chichasangana neDynamos iyo ine mukombe uyu musi wa8 kurume. Asi chikwata chenyika cheZimbabwe checricket chakamira pakaipa makundano eWorld Cup yecricket apo chiri kusangana nePakistan nesvondo. Zimbabwe inofanira kukunda mutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti, makadiko Blessing naJonga, ndokumbirawo mundikwazisire mudzimai wangu Evelyn Mashiri muri yekwamazorodzo yose kugokwe nekumasvingo wenyunyasha mazorodze.
Imwewo inoti, makadiva mushamarari, ndini mahwekwe pagweru. Haa, muri kuita basa varume, ndikwazisireiwo mukoma wangu Tafadzwa, Tatenda, naSimbarashe, nababa Sofi.
Mumwe anoti, makadini Jonga, verengai tsamba yangu, basa munogona varume, tiudzei chokwadi, tapera nekurovegwa musagi. Ndini Matthew Aaron kuBotswana.
Makadi Jongana Blessing, basa munogona ndimhoreserewo muri yose yekwaSato muZimbabwe yose. Ndiri kuBorodeo West, munyori ana kuti pasita rake.
Imwe inoti, hai Jonga and Blair muri sei, munogona basa varume, keep it up. Zvino zvakasunga muno ikoko kuAmerica mabasa anowanikwa here? Blessing todaira takamboitibatei tsamba iyi. Asi regai tingodzokura zvakare. Ndokumbirawo munhu mhoresero hamai vangu vari kwaGutu, kuRasa nehama dzangu dzose dzekwaChagonda. Mhoresaiwo maclassmates angu andakadzidza nawo 2009 kwaGumindoga. Ndopedzisirawo nemurume wangu Mukanya nevamwe vose vanondiziva. Ndofara zvikuru mukaverenga tsamba yangu. Ndine mamoyo Chagonda.
Mumwe anoti, makadiva shamarari mose, ini ndinofara, ndinotenda nekuti panhau muri saivose vanondiziva, ndinonzi tawedzerwa mashoko.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanja, asi tinotenda nekuramba muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vochema-chema nekuendeswa kwavari kuitwa kumatare nemhosva dzavanoti hadzina umboo.
Sangano reSimu Rights runorambidzwa kuita musangano waro nemapurisa kuchitungwiza.
Vakawanda voisa nzeve dzavo nemaziso kuVictoria Falls uko kune mabiko ekupemberera kusvitsa kwavamugabe makore makumi mapfumbamwe nerimwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyera naChris Kandem.